tinoyo ndifadza ndechekutipa speech yose yaitwa navatrump hapana kana pavambotaurawo nezveafrica kana kuadresa matambudziko anosangana necontinent yeafrica
mange muchida kuti vataure chinyi pamusoro peafrica
ndinoona kuti continent yeafrica ine matambudziko akawandisa kune nyika dzakawanda dziri kutadza kuteerera mahuman rights dziri kumbunyikidza vanhu ende panga paripo panga pachifanwa kuti iwo semutungamiri weamerica nyika inonzi iyo ndo nyika ine mutsindo ndo pavanga vachifanwa kunge vachitaurawo zvinobatawo nyika yeafrica asi tinoona kuti vaadresa zvinhu zvekunana north korea kuna nani vakabata matrade relations vakabata vana venezuela vakabata vanana cuba but africa secontinent zvaratidza kuti kana mundangariro dzavo haimo saka izvozvo hazvina kungondifadzawo kuti sei vatadzawo vachallengewo maleaders vari muafrica kuti vakwanise kufambisa nyika dzavo mune zvakanaka.